ndaka shanya kuNamibia muna December pakangovhara parliament ndichiuya kuzororo nekuzotariswana nachiremba. So ndakanga ndiri kuNamibia kuno nguva yese ende ndokwandishiri. So ndanga ndichifanirwa kudzokera kumusha sezvo parliament yavhurwa. But mazuva maviri apfuura ivo takatambira shoko richibva kune mumwe munhu anochimbotipa information achitaura kuti iko kune vanhu vatumwa kuti vazondibata kuno kuNamibia. So takabvunza mapurisa akati havaiziva zvinhu zvakadaro. So ndobva tatanga kufunga kuti ndofunga kuda vanhu vaya vari kunzi ndo vakapa mainfomu vari kufamba vachitora vanhu. That's why ndakachinokumbira kune hurumende yeNamibia kuti aioka kana munhu achinzi ane mhosva yakapara ari munyikana paine vanhu vari kuda kumufunga zviri kunze kwemapurisa, mungatichengetedzewo here kusvika ndadzokera.
Saka chikumbiro chenyu ichi chakatambirwa here?
Hongu, mukuru wemapurisa wekuno akataura neweta rangu Zuro Manheru akaudzwa kuti ivo sevanhu vekunoku vachameka shuwa kuti hakuna zvakadaro zvinoitika, plus vakandikurudzirawo kuti ndiende kunoripota kumapurisa nyaya yacho iyoyo. Saka tirikufanira kuti tiende kunoripota nhasi nyaya yacho kumapurisa, then but I think for now vandipa maassurance yekuti hakuna zvakadaro zvinoitika kunze kwemutemo. Kana vachida kusunga munhu ngavaite zvinowo zviri pamutemo.
Asi katanga tichimboverenga mamwe mapepanhau muZimbabwe achiti imi nedzimwe nhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muri kutsvagwa nemapurisa, mapurisa acho akakuzivisa here?
Chakaita kuti ndizoziva kuti pangange paine vanhu vari kunditsvaga ndezvekuti pane imba iri kuHighfield yakaenda kunoredwa nemapurisa svondo rapera vachitsvaga vakomana makumi maviri vakange vabuda nechimwe chirongwa chepatelevhizheni yekuUK vachinge vakarohwa vachirapwa ipapo. Vanobatwa ipapo pakashandiswa tsamba yemapurisa iya yavanoti warrant of search yakange ine mazita rangu inini, zita remutauriri wemusangano wedu wamafume rakange rine zita zvakare, nemutungamiriri wevechidiki vachidziva, honorable chidziva, then nasekretari wavo vachinoputa